tiri kufara nekupembera kuti kuramba takamira semusambangwena mukuvhuvhuta kwemhepo, mukurova kwemheni, mukunaya kwechimvuramabwe chematongerwo enyika. Haisi nyore kuti tirambe takamira paupenyu hwakaoma kudai. Zvinhu zvatinoda kutenda Mwari nokutenda vatsigiri, tenda vatungamiri varamba vakamira. Pane vakafa, pane vakapisirwa misha, pane vakaremara nekuda kweshanduko nerwendo rwatiri. Tinozviziva hatisati tasvika, tava pedyo pedyo kuti tisvike, asi toda kuti tinge tichiremekedza musi wa13 September uri mugovera kumasvingo mucheke stadium, kunge takura taane 15 years. Kana ari mwana kureva kuti ava kuma form 3 form 4, zvinoreva kuti musangano uri kukura uye musangano uri kuratidza kuti wadzika midzi munyika, waakusvibira, waakunosvika panguva yokuti uchiva nemichero kuvana vezimbabwe.
Dingindira renyu regore rino rinoti vachamisa.
Taakunogadzirisa kupedzisa chikamu cheshanduko munyika yezimbabwe, saka takatarisana nokuvandudza dindingira rokuti tasarirwa nezvinhano zvidiki diki kana zvishomanene. Tinoziziva kuti vezanupf vanova vatinokwidzana navo vane matambudziko akawanda zvikuru, vari kukamhina, vari kugomera, zvinhu zvationei kwavari, asi hari isusu hatisi vanhu vanonakidzwa kana kupemberera dambudziko rawira mumwe panext door. Chatinoda ndechekuti musha wedu wemdc uye wakavandudzwa.
Tinoona kuti mhemberero dziri kuuya panguva iyo bato renyu ranga richinetseka kana kuti rine kugedha gedha kwekutsemuka vamwe vachibuda mubato iri. Izvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Kukosora handikufa, wakosora wapona. Usanzwira tichi nyoka yavhunura nokuti yabvisa gurwa kana kuti yabvisa ganda tsaru. Inenge ine ganda idzva. Tiri kuenda kukongresi yedu manje manje pakupera kwemwedzi waOctobha. Zvinotanga kuna November, apo patiri kunova nembatya itsva, patiri kunova nechimiro chitsva, neupenyu hutsva, neutano hutsva. Saka hatisi kuona sekuti pati ingava yatambudzika. Isusu maonere ndeyekuti aiwa chimimba mutekwa chata takatakura, kuzvimba kwata hatinako, ingava kwashi kana kuti chimwe chirwere chazosvika pakupera,